message in the public interest from VOA Africa.
Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 22 Gunyana September 2021. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inowedzera nemasvondo maviri mutemo wokurwisa kupararira kwedenda reCOVID-19 weLockdown Level 2.
Mutongo wakapiwa nedare repamusoro reHighcourt ndiwo mutongo watanga tichitarisira.
Sangano re Crisis in Zimbabwe Coalition rinotambira nemufaro kurambidzwa nedare redzimhosva kwavatafadzwa mugudi kuti vasakanganisa mashandiro emasangano akazvimirira.
Tinoona kuti 59.9% yevanhu vaitaura kuti kumanejwa kunoitwa maresources aya kune hurika.
Nyaya dzezvematongero enyika pamwe nekushayikwa kwezvikwanisiro muzvipatara kunonzi kuri kukanganisa mabasa eutano munyika.
It lives in the proud Moldovans who hope to deliver a landslide victory for the forces of democracy, for the mandate to fight graft, to build a more inclusive economy. It lives in the young people of Zambia who harness the power of their vote for the first time, turning out in record numbers to denounce corruption.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanorumbidza vanhu veZambia vachiti vakaramba zveuori. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vawedzera nemasvondo maviri mitemo yeCOVID-19 Lockdown Level 2 vachiti mitemo yeCOVID-19 yakaziviswa masvondo maviri apfuura ndiyo icharamba ichishandiswa pari zvino. Mabhizimisi acharamba achishanda pakati pa8:00 mangwanani na7:00 manheru uye vanhu vanorambidzwa kufamba-famba pakati penguva dza10:00 manheru na5:30 mangwanani. Vanhu vanobvumidzwa kuungana asi vasingapfuurizana uye makambani anosungirwa kuva nevashandi vasingapfuuri zvikamu 50 kubva muzana panguva imwe chete. Mabhawa acharamba akavharwa asi mabhizimisi anotengesa hwahwa kana kuti mabottle store achasungirwa kuvhara nenguva dza4:00 masikati. Vanorwira kodzero dzevanhu vari zvakare sachigaro vesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaRashid Mahia vanoti vanotambira nemufaro mutongo wakapiwa nedare reHigh Court nechishanu chapfuura unorambidza vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mudunhu reHarare vatafadzwa muguti kukanganisa mashandiro emasangano akazvimirira ari mudunhu reHarare. Masangano eCrisis in Zimbabwe Coalition neZimbabwe Human Rights NGO Forum akanga akwira kudare reHigh Court musi wa30 chikunguru achipikisa dano rakanga ratorwa navamuguti rekuti masangano akazvimirira asvitse kuhofisi yavo magwaro anoratidza mashandiro avo kukundikana kwawo omiswa kushanda. Asi masangano aya akapikisa dano iri achiti vamuguti pamwe nevamwe muhurumende vakange vasina masimba ekuita izvi. Studio 7 aina kukwanisa kubata vamuguti kuti tinzwe divi ravo. Jonga Kandemiri we Studio 7 aita hurukuro navamahiya pamusoro penyaya iyi.
Mutongo wakapiwa nedare repamusoro High Court ndiwo mutongo watanga tichitarisira, ndiwo mutongo wataikumbira kudare kuti vamuguti havana simba rekunyora tsamba yakanyora nekutadzisa kana kumisa maboka akazvibirira kuti asaite basa. Kana tinoti mutongo ndo watanga tichitongo ziva kuti uchauya, nekuti pavakanyora tsamba yavo hapana kana mutemo zvavo wavakataura kuti vaivatsigira kuti vaite zvavanga vaita. Takabvira kanaita vati avaimbonya zvemusoro wavo, asi nyika inoshanda kunyaya yekumbiro remutemo uye nemutemo yatinayo. Saka dare rakafana kutsigira kuti nyika inoshanda nemutemo, munhu aite zvokumba kwake zvaangofunga opanira dzangu. Saka tinoti mutongo wakanaka, nekuti unoita kuti tione nyika yoramba ichitevera mutemo ichishandisa bumbiro remutemo.
Kubva pamboiswa mutemo iwoyo navamuguti, pane masangano here akazvimirira akambobatwa nemutemo wavakanga vaisa iwayo?
Pakapanganizapo vatinoziva, asi munoziva zvinoitika ndezvekuti vamuguti vanenge vasingaite zvinhu zvavaroroka, vanenge vachiita vachibva kuhurumende, vachibva kubato rinotonga. Saka zvavaita izvi havasi zvoga, pari zvino tirikutotarisira kuti nyaya yacho ichangoramba ichienderera mberi nepizo esiri kunziya vari kuda kuamenda iri kutoti yakapfuura nekukabhineti maamendments achakaitwa. Saka hondo yacho haiperi, hondo yacho haiperi nekuti nyaya haisi yavamuguti chete, inyaya yekuti hurumende haidi kuongororwa mabasa ayo ainoita, haidi vanhu vanenge vachitarisa kudzudzi vanhu, inoda kumbunyikidza vanhu.
Tikanzwawo ivo vamuguti vachiti vakanga vasvika pakutora danho iri nekuti kune masangano asiri kuteerawo mitemo yakatarwa pasi yenyika, munoti?
Ndinofunga kuti bumbiro remutemo rakajeka panyaya iyoyo, zvakatarwa nematare ehaikoti zvakajeka. Ivo vakangotora matanho nenyaya yekuti vanga vachaonera bato ravo ravanoshanda vari rezampiri, pane zvakawanda zvavanga vachiita vamuguti muHarare. Vanitozviita kunge ndivo sabhuku, ndivo sabhuku yeguta reHarare, ivo vasina ofisi inozikanwa pamutemo. Saka ivo kana vanga vachifunga kuti vane zvavarikugadzirisa, haugadzirise zvinhu zvoti zvakashata zviti pamutemo iwewe usingashatise mutemo. Saka vamwe kuti tinovimba kuti vachatedzera zvataurwa nematare edzimhosva panguva iyi, nekuti isu tinofunga kuti ukanasa bumbiro ine zvemutemo zvakazvieta kuti tine kodzero dzekuungana, tine kodzero dzekusangana potika chango tiri vatatu tivana, togadzira oganaizeni yedu, tokana krabhu yedu, tozoti tinaunya basa rakada ira kana rakadai rakadaitonorejesa waiko tonorejesa kuona tinokwanisa kutesana zimbabwe.
Vanorwira kodzero dzevanhu vari zvakare sachigaro vesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaRashid Mahiya vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Yakaitwa nesangano reZimbabwe Democracy Institute ZDI maererano nemabatirwe evanhu nemamiriro akaita zvinhu muzvipatara zveveruzhinji panguva ino yedenda reCovid-19 inoratidza kuti nyaya dzezvematongoro enyika pamwe nekushayikwa kwezvikwanisiro muzvipatara kuri kukanganisa mabasa eutano munyika. Godwin Manguya anotipa nyaya iyi.
Vachiparura zvakabuda muongororo iyi, vavekezela gumbo avo vaitungamira tsvakurudzo iyi vati vazhinji vavakabvunzurudza vakaratidza kusafara nekushandiswa kwemasoja munyaya dzeutano. Vagumbo vatiwo hamuna mufaro pavashandi vezveutano munyika, vachiti izvi zvakaburiswa nekuramwa mabasa kwaita vana chiremba pamwe nevakoti, vachitsutsumwa kuti vainge vasina zvekushandisa kuzvidzivirira kubva kuCovid-19 vaStanford Nyatsanza avo vakaita utsvakurudzo iyi vati vemuzhinji vanoonawo sekuti pane uori pamabatirwo ari kuitwa mari dzeCovid-19.
Tinoona kuti 59.9% yevanhu vaitaura kuti kumanejwa kunoitwa maresources aya kune huori mukati. Tikaona kuti only 14% yevanhu vatakabvunzurudza ndo vaiti hazvina huori mukati.
Vaenderera mberi vachiti vazhinji vavakataura navo vanoda kuti pajekeswe pakutengwa kunoitwa mishonga yekudzivirira COVID-19, vachiti pari zvino zvinhu zviri kuitwa muchiwande.
Kushandiswa kunenge kuchiitwa mari mukutenga kwezvinhu zveutano. Takaona kuti hazvina kujeka kubatwa kwazvinenge izvi zvichiitwa. Basa risinenge richiitwa imomo harisi kuitwa pajekerere. Ipapo takaona kuti 53% yevanhu vatakabvunza panyaya iyoyi vaitaura kuti zvinhu izvi zviri kuitwa muchihwande hwande zvisina kubuda pachena, hapana yatingati transparency and accountability.
ZDI inokurudzira hurumende kuti iise mari kumabasa eutano munyika sezvinodiwa neAbuja Declaration, iyo inoti zvikamu 10 zvebhajeti renyika zvinofanira kuenda kunyaya dzeutano. Inotiwo hurumende inofanira kumisa nyaya dzematongerwo enyika munyaya dzeutano, uyewo inofanira kubhadhara vana chiremba nevakoti mari dzinovagutsa kuitira kuti vaite basa ravo nemazvo. Zvimwewo zviri kukurudzirwa neZDI kuti masangano anoshanda akazvimirira nevatori venhau vaburitse uori nezvose zvisina kururama zvinoita kuti zvipatara zvitadze kushanda zvakanaka. ZDI inotiwo Zimbabwe Human Rights Commission pamwe neNational Peace and Reconciliation Commission dzinofanira kudzidzisa vanhu kodzero dzavo munyaya dzeutano pamwe nekuona kuti kodzero dzevanhu dzachengetedzwa. Tsvakurudzo iyi yakaitwa pachibvunzurudzwa vanhu 200 kubva kumatunhu ese 10 munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Zuro Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rerunyararo kana kuti International Day of Peace. Commission ye National Peace and Reconciliation Commission ichikurudzira kubatana munyika kuti muve nerunyararo. Asi vamwe vanotiwo commission iyi iri kutora nguva kuyananisa veruzhinji. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri wekomishini vaObed Kutu vati chishuo chavo chekuva nenyika ine runyararo vakati vachange vachisimbaradza zvirongwa zvekuvaka runyararo munyika.
Zuva reInternational Day of Peace rinotikoshera zvakanyanya seNational Peace and Reconciliation Commission, nokuti pasi rose rinenge richiita kumamoreti zuva iri kuti pasi rose, kwete muZimbabwe munochete asi nyika yose, pave nerunyararo. Kana pane maconflicts ari kuitika, angava maconflicts ehondo, angava maconflicts ezvicherwa, angava maconflicts ari emagariro avanhu zvavo, agadziriswa murunyararo.
Vachibvunzwa nevatori venhau kutiwo nyaya dzekubviswa kwevanhu pavanenge vakagara nevemabhizimusi mamwe acho ekunze zviri kukonzera mvunga mupopoto munzvimbo dzakadai seUzumba, Motoko, Chivhu, Chisumbanje nedzimwewo, Komishina Golden Chekenyere vatiwo seboka rinosimudzira runyararo munyika, ishuviro yavo yekuti vemabhizimusi vasati vaenda kwavanoda kushandira patange paitwa tsvakiridzo yekuona kuti hapazoiti mvonga mupopoto here.
Companies achiuya, handiti we are welcoming investors in our country, Zimbabwe is open for business. Asi kana vachiuya ruzhinji vamwe vanoita aya vanoti maenvironmental assessment kwavari kuda kunovakira business ravo. Asi ruzhinji munoziva kuti havazoiti peace conflict assessment. Ndo yatinoti isuse commission tinoda kuti yes, ngapaitwa in environmental assessment. We've given the example yekubatoka, a very good one. But we also need a peace conflict assessment. How Jata could be one way to a garage in a project in Kuwait.
Asi mukuru weHugh Zimbabwe Trust vaRashid Mahia vanoti kunyange hazvo sangano reNPRC riri kuedza harisati rakwanisa kunyatsoshanda zvekuti rikwanise kuti munyika muve nerunyararo chairwo. VaMahia vati
handina chandakaona chaitwa neNPRC chavaita chekugadzirisa nenyaya yeGukura Hundi. Hapana chandakaona chaitwa chinobatika taitwa neNPRC chekugadzirisa nyaya yemhirizhongai kubva pana 2000 kusvika pana 2017.
Mumwe wevakashungurudzwa nezvematongerwo enyika vaseka iGombe vanotungamirira Zimbabwe Political Victims Foundation vati
kubva gore rapera NPRC yaivimbisa kuti ichange ichizofamba ichiita anonzi mahearings ekunzwa vanhu vakashungurudzwa vachitaura nhunha dzavo. Saka nazvino takangomirira hatisati tasangana nawo, hatisati tavaona vachifamba munzvimbo dzakasiyana siyana kusangana nevanhu vakashungurudzwa kuti vanzwe nhunha dzavo.
Gore rino suva iri riri kucherechedzwa pasi pedingindira rakanangana nekubuda mumatambudziko akonzerwa nedenda reCOVID-19 nedzimwe hondo nechinangwa chekuunza budiriro nekuwanisa vanhu vepasi rino mikana yakaenzana kana kuti recovering better for an equitable and sustainable world. Vanhu vakawanda vari munzvimbo dzine hondo vanonzi vari kutadza kuwana nhomba dzeCOVID-19 zvoisa upenyu hwavo munjodzi. Mumashoko avo ekucherechedza zuva rerunyararo munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vati apo pasi rese riri kunetsekana nedenda reCOVID-19 kusaenzaniswa kwemikana neurombo huri kuwedzera izvo zvokonzera kusawirirana munyika dzakawanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Chitaura pakuparurwa zviri pamutemo kwemusangano weUnited Nations General Assembly muNew York nezuro, mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakakurudzira vatungamiri vedzimwe nyika kuti vasiyane netsika yokudzvanyirira vanhu asi kuti vatambire utongo hwejekerere. VaBiden vakati nyika yeZambia iri panyika dzine vanhu vakaramba utongo hweuori uye kutadza kutungamira zvakapa kuti vapandudze gwara rainge ratorwa nenyika yavo nekuvhuta kwavakaita.
Authoritarianism, the authoritarianism of the world, may seek to proclaim the end of the age of democracy, but they're wrong. The truth is, the democratic world is everywhere. It lives in the anti-corruption activists, human rights defenders, the journalists, the peace protesters. On the front lines of this struggle in Belarus, Burma, Syria, Cuba, Venezuela, and everywhere in between, it lives in the brave women of Sudan who withstood violence and oppression to push a genocidal dictator from power and will keep working every day to defend their democratic progress. It lives in the proud Moldovans who helped deliver a landslide victory for the forces of democracy with a mandate to fight graft, to build a more inclusive economy. It lives in the young people of Zambia who harnessed the power of their vote for the first time, turning out in record numbers to denounce corruption and chart a new path.
Utongo hwedzvinyiriri hunomboita sekunge utongo hwejekerere hwasvika kumagumo. Asi ichi handi chokwadi. Chokwadi ndechekuti utongi hwejekerere huri kwose. Utongi uhu hunowanikwa mune vanorwisa uori, vatori venhau, vanoratidzira murunyararo. Muchimurenga chiri kuBelarus, Burma, Syria, Cuba neVenezuela nedzimwe nyika, uye madzimai ekuSudan akamira semusambangwena kunyange hazvo vaisangana nemhirizhonga uye udzvinyiriri kusvika vabvisa mutungamiri aive neropa mumaoko make. Zvinozvionawo kuMoldova, uko vanhu vakavhota kubvisa hurumende yaiita zveuori. Hunorarama mune vechidiki. Utongi hwejekerere hunorarama mune vechidiki vekuZambia vakashandisa simba ravo kuvhota kekutanga, vakasimuka neuwandu hwavo vachishora utongi hweuori uye vakaparura gwara idzva matongerwo enyika yavo. Hakuna utongo wejekerere usina matambudziko kana muno muAmerica. Asi tinofanira kuramba tichirwisa kuti tikunde uye tinofanira kubatana tichirwisa vanoda kuita zvemhirizhonga. Utongi wejekerere ndiyo chete nzira inoita kuti tizadzikise zvatinoshuvira sevanhu.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vachitaura vari kuNew York nezuro. Tombo tarisa zviri mumapepa nau anhasi. Zimlife.com rine nyaya pamusoro pekushaya kwevaimbovesa chigaro vePublic Service Commission Dr. Maria Wandanzua vange vave nemakore makumi matanhatu nemasere 68. Dr. Nzua vakatungamira Public Service Commission iyo yaizikamwa nezita rekuti Civil Service Commission kubva muna 1992 kusvika vaenda pamujandigere muna 2018. Zimlife.com makare hurumende inoti zvikoro zvicharamba zvakavhurwa kunyange huwandu hwevari kubatwa necovid-19 muzvikoro huri kuwedzera. Gurukota rezvekupamiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakaudza vatori venhau nezuro manheru kuti kunyange hazvo vanhu vari kubatwa necovid-19 vari kuwanda, hurumende inoona kuti izvi hazvingakonzeri kuvharwa kwezvikoro. Chronicle rinoti vanhu vatatu vakange vachikorokoza vanotyirwa kuti vakafa mushure mokutyoka kwedanho ravakange vachishandisa vakadonera mumugodhi wakazara mvura. Izvi zvinonzi zvakaitika pamugodhi weBonsa kuChurugwi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Inini ndinoitwa Vanguard Don. Nhau yangu iri pakuti vagari vese vekudiaspora vaichakwanisa kuenda kundovhota, nekuti hazvibatsiri kuti titaure tichi hazano yakashata, hazano yakadai, mwonzo rakadai, nekuti iwewe neni tisinokwanisa kushandura Zimbabwe. Iwewe neni vhoti yangu neyako dzikabatana, Zimbabwe inobudirira. Saka ndikuda kuti handei tese tinokwanisa kuvhota, nekuti hurumende iripo haikwanisi kushandurwa nemuromo, haikwanisi kushandurwa nechimwe chinhu asi kushandura nevhoti. Kana tikabatanidza mavhoti ese, chero kuti varigi, havakwanisi kuriga, nekuti vanenge vakachiona kuti musiyano wacho haukwanisi kubirika sezvakaitika pana 2008. Saka iwe neni tine basa rekuregista tivhoti kana tichida kuti nyika yedu ishanduke, nekuti kugara kudiaspora hakusi kuda.
Makadi henyu pastudio 7. Ndafara zvikuru ndichinzwa maererano nekutaura kwamuri kuita nezviri kuitika muZimbabwe. Ndinoshamisika nasekuru vangu vari kutaura vekwamanokore ndivana sekuru vangu, asi ndikushamisika sekuru vangu vachirasika zvakanyanyisa kudaro. Kutaura kutiwo vashandi vepachikoro vanozobhadharwa nemari inobva kuvabereki. Sekuru ava havasi munhu mudiki, havaa munhu mukuru chaizvo. Asi sekuru ava zvinhu chandoda kuti ndivayambire ndechekuti panguva yavari kutaura izvi kuti vanobhadhara mateachers nevamwe vese vanoshanda pachikoro apo, ko kare kwese panguva yaSmith takanga tichibvisa mari isingatombobetseri, sick money vabereki vaibvisa ma15 cents nema$10 tichienda kuchikoro. Asi pachikoro apa paiwanikwa zvinhu zvese zvakakwana. Tichienda kuchikoro taiwana matissues, taiwana mapencil, taiwana mabhuku ese, matextbook ese taimawana kuchikoro ikoko. Asi iko zvino matextbook unotenga wega, asi mari yatiri kubhadhara iwo. Saka zvinotishamisa nezvekutaurwa nasekuru vangu, havari kurasikirei vachidaro. Ngavataurepo zviri pachokwadi chaizvo zviri kuitika muZimbabwe.
Makadiko ashamarari vedu vekustudio 7. Ndoda kungotaurawo pamusoro penyaya dziri kuitika dzinongonzwa dzingotaurwa idzi. Ndine urombo chaizvo nanambuya maimemorava vanongotaura vachingonyomba, asi havatombozivi kuti Zimbabwe yacho yatobudira sei. kuwanda kwa wakaita South Africa ikokoko. Dai vanga vakadzoka kuno kavaona kubudirira kwaita mwana weZimbabwe avambo shama muromo achishorombodza zvavarikuita. Vari kufurirana netikomana pavari kutaura achinyomba nyika ka. Hazvina kana zvazvinombobatsira zvezvi. Ivo vana vese vari kunyomba navo nyika iyo ukavabvunza havana kana chitupa. Vanovhota ne basa rikungonyomba vari kunze ikoko ngavadzoge kunovavhota vachiona upenyu hune vana vakasara muno muZimbabwe vaona kuti vana vachiona upenyu hwakaita sei zvabuditsei kubvira makabvira kunyomba mabuditsi mabuditsei mabudira nei chichakumawana tsvagai kutsvaga zvinokupai kurarama.
Ndati kukumbira vahangu kuti kungotaura mashomashoma mashomashoma vataura vanotaura mukati nepenyuro yenyu. Kutukana hakuna zvakunobatsira. Munhu anenge ataura mashoko ake anofungawo anokosha iwo mashoko anenge ataura. Zvinoshaya mako imi munotaura mashoko amunotaura munotukwa nani munotsiugwa nani. Aiwa kutukana hakuna kunaka. Zvongodwa nhu anotaura pane bhuziro zvakanaka. Mumwe anenge ane zvaafungavo unofanira kungotaura zvaanotaura zvine zvisina kushata. Uyo womotuka ari paPretoria waita sei? Hongu akataura zvaakataura imi kamuchiradzwa nezvamurwadziwa radzwai makanyarara kwete kuda kutaura kutuka munhu. Aiwa mumwe noumwe anotaura munhepfenyuro yenyu azive zvaanotaura mashoko akanaka kwete ekutuka. Aiwa ndatenda hangu ini ndiri murume anogara kugokwe pamadziva zvido kuchitekete
makadiku hai asi chandodawo kungotaura nokudawo hangu vadamba ava navamhunzura vavo isusu zvizvarwa zveZimbabwe tikuda kuti MDCT kana kuti MDC Alliance isusu zita ratiri kudandira vachamisa isusu tiri izvizvi ivo vachamisa vachinje zita rekuti MDC ro vaone kuti isusu tichambozoramba tichivateverera here nokuti vari kunzi vaive MDCT yacho tovasiya isu totevera pati yavachamisa. Chiri izvi zvavachamisa vangoti CC togotevera ivo. Saka isusu tiri kuti pamberi navachamisa kwete pamberi neMDCT tiri kuti pamberi neMDC Alliance. Saka zita harishandi tongoti pamberi navachamisa. Saka vatiitire musha nokuti tanzwa navo vanoshandiswa navamunangaro vachifunga zvekuti isusu vana veZimbabwe hatizvioni. Tiri kukuonai mimi tiri kukuonai vaDouglas Munzora nemivadamba tiri kukuonai. Saka ndinoti pasinemi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inowedzera nemasvondo maviri mutemo wokurwisa kupararira kwedenda recovid-19 welockdown level 2. Sangano recrisis in Zimbabwe coalition rinotambira nemufaro kurambidzwa nedare redzimhosva kwavatafadzwa muguti kuti vasakanganisa mashandiro emasangano akazvimirira. Nyaya dzezvematongero enyika pamwe nekushayikwa kwezvikwanisiro muzvipatara kunonzi kuri kukanganisa mabasa eutano munyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanorumbidza vanhu veZambia vachiti vakaramba zveuori. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.